Vati zviviri izvi zvakapinza nzara uye yave nguva yekuti nyika dzemuAfrica dzishandise michina yechizvino zvino kusimbaradza mabasa ekurima kuti pasave nenzara kunyange pakaita matambudziko akaita seCOVID-19.
The introduction of social distancing, the travel bans and the peak of the pandemic only exacerbated the situation, severely hindering the production and delivery of agricultural goods and services, and overall disruption of food security and nutrition.
Nyaya yesocial distancing pamwe nekuti vanhu vasafambe panguva yeCOVID-19 yakakanganisa mabasa ekurima pamwe nekuunza nzara.
Vamasisi vati Zimbabwe neBotswana zvinofanira kusimbaradza kuzvidzana kwadzo panyaya dzekurima, vachiti Zimbabwe inyanzvi pakurima zvirimwa zvakaita sechibage, ukuwo nyika yavo iine unyanzvi panyaya dzekugadzira mishonga yezvipfuyo yakaita seyekurapa zvirwere zvakaita seNewcastle neFoot and Mouth. Vatiwo Zimbabwe ine nyanzvi munyaya dzekurima uye dzimwe dzacho dzave kutoshanda munyika mavo. Vamasisi vati hurumende dzenyika mbiri idzi dziri kushanda pamwe kurwisa dambudziko rokubiwa kwezvipfuyo pamuganhu yenyika mbiri idzi iro rakonzera mutauro.
Our two nations are collaborating to combat such undesirable acts across our border, as well as facilitate repatriation.
Ndinofara kuti nyika dzedu dziri kushanda pamwe kupedza dambudziko iri pamwe nekuona kuti zvipfuyo zvinenge zvawanikwa zvidzorerwe kuve nevazvo.
Nyanzvi munyaya dzekurima uye vari nhengo yeZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti vanowirirana nemashoko avamasisi ekuti COVID-19 nehondo yekuUkraine zvakaburisa zinyekenyeke panyaya dzekurima muAfrica. Vati izvi zvinofanira kusvinudza nyika dzemuAfrica kuti dzinofanirwa kuzvirimira chikafu chakakwana nekuti dzine zvese zvinodiwa kuita izvi.
Kana kanzi kwaita hondo, kana kuti pane chinge chaitika, tozva kuti aiwa senyika, kana kuti seSADC, kana seAfrica takazvimirira tega panyaya yechikafu. Nokuti Africa chokwadi mvura tinayo, ivhu tinaro, vanhu vanofunga nevanogona tinawo. Saka zvinhu zvatofanira kuti tinge tichizviitira tega izvo zviri kuitira kuti tikwanise kuzviwandira chikafu chedu nezvimwe zvakadaro.
Zvichakadai, Zimbabwe National Army ndiyo yatora mubayiro wezviratidzwa zvakakunda vese pashow yegore rino. VaJonathan Musoki ndivo vawana mubayiro wekutanga pavarimi vefodya. Vamwe vawana mubayiro vanosanganisira amai Priscilla Marauka, avo vawana mubayiro wekuve murimi wepamusorosoro kana kuti Best Agro Produce Farmer. Purazi rezvikomborero richiwana mubayiro wekutanga pavarimi vemombe. VaConcern Mutasa vekuzaka ndivo vawana mubayiro wekutanga pavarimi vepfumbudza uye vapiwa mubayiro wetarakita. Vamutasa vanoti vafara nekukunda kwavaita, vachiti kurima nepfumbudza hakurwadzi sezvinofungirwa nevakawanda.
Saka ukaita gore rino ichasenorwadza kutanga next year yakutoda ichitosununguka. Zvinhu zvako zvakutoita zvitodi hazvichatomborwadzi, ende hairwadzi nekuda kutaura chokwadi. Pfumbudza hairwadzi.
Aka ndeke kutanga mukati memakore maviri veruzhinji vachibvumidzwa kupinda mushow iyi neuwandu hwavo zvichitevera kurerutswa kweurongwa hwekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Kunze kwevarimi nemakambani emuno, pane makambani kubva kunyika nhanhatu dzinosanganisira Botswana, South Africa, Malawi neIndia pashow iyi iyo inopera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.